Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana mangwanani anhasi uri musi wesvondo zvita 17, 2017. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini Evans Zeninga ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Pane musangano wakaitika weZANU-PF. Tikutongonauti zvakangofanana nekuti vari kuchitisungirira zvakatonyanya. Nekuti mumwe wavaisa munhu wekutongoti akanga ari kugara ari rongoripo kudhara. Ende achangoramba achingotibata zvinhu zvakangooma semabatiro ataitwa pakutanga.
Veruzhinji vanoti hapana chine kumeso chakabuda mumusangano wekongresi yeZANU-PF yeChimbi Chimbi wakaitwa nemusi wechishanu muHarare. Dzimwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti dziri kushushikana nekuzara kwaita mauto muhurumende pamwe nebato reZANU-PF. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Veruzhinji vanoti hapana chine kumeso chakabuda mumusangano wekongresi yeChimbi Chimbi wakaitwa neZuro muHarare, apo vaEmerson Mnangagwa vakadomwa kuti vakwikwidze vakamirira bato iri musarudzo dzegore rinouya. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wekudema kumaruwa ekwaseke, amai Rejoice Kudare, vati hapana chinobatika chavakaona kubva pakongresi yeZANU-PF iyi.
Pane musangano wakaitika weZANU-PF. Tikutongonauti zvakangofanana nekuti vari kuchitisungirira zvakatonyanya. Nekuti mumwe wavaisa munhu wekutongoti akanga ari kugara ari rongoripo kudhara. Ende achangoramba achingotibata zvinhu zvakangooma semabatiro ataitwa pakutanga.
Vaimbova nhengo yeparamende yaimirira St Mary's, avo vave kushanda nesangano rechitungweza nemanyame Residents Association vamavelas kumalo, vanoti chakabuda chete pamusangano uyu kusimbaradza kubvutirwa kwakaitwa vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe masimba zvichitevera kupindira kwakaitwa nevari muchiuto munyaya dzezvematongerwo enyika.
Gwini paya pakongresi hapana chakataurika. Nyaya hombe yaivepo ndeyekuindosa kuu yakaitwa nemasoja kuti vamunangagwa pari zvino vaendoswa through a congress kuti vati vapresidendi weZANU-PF, nekuti zvezvichiitika kumasuro kuvenge vaita simba rekubvuta nechisimba vabvuta vachishandisa mauto.
Mumwe mugari wemuchitungwiza vagarikai Chinyemba vatiwo havaone sarudzo dzichiitwa zviri pachena pakatariswa mapindiro akaita vamunangagwa muhofisi.
Apa pana zvomboreretwa zvepachena nekuti munangagwa kupinda kwakaita vakatopinda zviri zvokutopinzwa neputi negidi chaiyo. Dai vakaita kuti kuvhoterwa dhavisi daifungidzira kuti tata zvoitwa zviri pajekere.
Vakumalo vatiwo havaone vamunangagwa vachikwanisa kugadzirisa mutemo inobata sarudzo pamberi pesarudzo dzegore rinouya, vachiti vimbiso yavakaita yekuti sarudzo dzichange dzakachena kwaingove kutaura chete.
Tikatarisa ivo vamunangagwa vaapresidendi avo ndovenge vari minister of justice kwemakore kubva 2013, zvakare vari vice president. Ndiye munhu aikwanisa kuti vafambise nyaya yemareforms as head zvakare wegovernment business muparliament. Ndiye munhu aifanira kufambisa basa irori remareforms kuti anga achiitika realignment of laws zvichiitika, asi havana kukwanisa kuzviita panguva iyoyo vari minister of justice zvakare vari vice president. Saka kuzoti vazviite izvozvi vaapresident handioni zvichibuda.
Amai Kudare vanoti kunyange vamunangagwa nebato ravo vachiti vari kuda kurwisana neuori pamwe nekuti mari iwanikwe kumabhanga, uku kwaive kuzora mafuta pamiromo yedatya.
Panyaya dzeupfumi hapana chavanotombokwanisa kubuditsa. Hapana kana chimwe chete. Nekuti vakambotanga kutadza pekutanga. Kune pawakatongofa ivo vakanga vatoripo. Saka kuti titi ipapa vanokwanisa kunge vachisumudzira upfumi hwacho hapana kwavanombokwanisa kusumudzira.
Zvichakadai, nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vanowo madzima vanoti kudomwa kwakaitwa amai Opa Muchinguri Kashiri, Sasa Chigaru weZANU-PF pamwe nekudomwa kwakaitwa vaObert Mpofu semunyoro anoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato iri kwave kusiya mukuru wemauto vaKonstantino Chiwenga navaKembo Mohadi vaine mukana wakakura wekuitwa vatevedzeri vavamunangagwa mubato pamwe nemuhurumende. Vamunangagwa vanoti vachazivisa kuti vatevedzeri vavo ndivanani mumazuva mashoma ari kutevera. Ndakamirira Studio 7 kuchitungwiza, ndini Thomas Chiripasi.
Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti Congress yakaitwa nezanu PF haina zvizhinji zvekuyemura sezvo mubato iri muchine makakatanwa. Vanotiwo havasi kufara kuti mauto ari kubuda pachena kuti achange achitsigira zanu PF musarudzo. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavinga vanoti hazvifadzi kuona munhu akaita semukuru wemauto vaKonstantino Chiwenga nevamwe vakuru vechiuto vari paCongress yebato sezvo mauto achifanirwa kunge achimiririra munhu wese munyika.
Bandiko rinobatwa nevechiuto raanyanya kukwiridzirwa pasi pezanu PF inotungamirwa navamunangagwa. Saka iko zvino tichienda mberi zviri pachena kuti mauto akabata chikamu chikuru nevaimbova vari rwerusununguko vawar veterans ndo vakanyanya kukwidziridzwa.
Pane chamunoona here chinogona kubatsira vanhu kana kuti pane zviri kurongwa zviri nani?
Mashoko emutungamiri wezanu PF vaEmmerson Mnangagwa ekuti nyika yeZimbabwe inoenda kusarudzo gore rinouya, mashoko akanaka. Asi chakanyanyokosha ndechekuti sarudzo idzodzo dzinge dziri sarudzo dzakanaka dzisina dziri zhonga, uyezve sina kuti mauto anopindira, uyezve mashoko asina kunyanya kufadza akabuda pamusangano wezanu PF mukuru wakaitwa muHarare ndeyekuti vamutsvangwa vaiita sekuti vanoti ivo pakuenda kusarudzo kuchange kuine kubatana nekutyidzana pakati pemusangano wezanu PF nemauto eZimbabwe vachiita kuti vatsvake kuti zanu PF ikunde musarudzo. Mashoko iwawo haana kunaka zvachose.
Chii chamunoona pamashoko iwayo?
Izvi hazvina kunaka. Ukama huripo pakati pezanu PF nemauto ukama husina kunaka zvitata ramangwana.
Munoona chinyi pane zviri kuitika kuANC zvingadaukira kuZimbabwe?
Pane mutsauko mukuru kwazvo nemukaha pane pakati pemusangano mukuru weANC uri kuitwa kuno kuSouth Africa nezvatakaona kuZimbabwe, nekuti pamusangano mukuru weANC uri kuitwa sarudzo dzekuti yana achatora matombo kubva kuna vazuma zvichienda mberi, hatina kumboona vechiuto kana vatungamiri vemauto vachisvikapo.
Pavanhu vari kukwikwidza muANC, wamunoona kuti angaite nani kuZimbabwe ndiani?
Pano tinese asi maonero atinozviita pavaviri vari kutungamira pari zvino, pana mai Nkosazana Dlamini Zuma namutevedzeri wenyika vaCyril Ramaphosa. Tinoona sekuti vaRamaphosa vanogona kubatsira kuitira kuti zvive nani paukama hweZimbabwe neSouth Africa, nekuti kana tichitondera mai Nkosazana Dlamini Zuma ndo vainge vari kuita rezvekunze kwenyika panguva iyo vamhbeki vaitungamira nhaurirano kuna 2008 kuZimbabwe. Basa ravo hatina kufadzwa naro maitiro avaiita.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavinga vari parunare kuJohannesburg kuSouth Africa naTanonoka Wande weStudio 7.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 short wave, 15580 short wave, ne 6080 short wave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m. 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera ku Studio 7 tiri kutepenyura tiri mu Washington DC. Anemi muchirongwa chanasi ndini Evans Zininga. Batore zanu BF rinoti richagadzirisa dambudziko rekushaikwa kwemari muri munyika. Vatsigirire mutungamiriri wezanu PF vaEmerson Mnangagwa vanoti mutungamiriri mutsva uyu achagadzirisa zvose zvaikanganiswa nehurumende yaiva pasi pava Robert Mugabe. Asi MDC inotungamirirwa navaMorgan Tsvangirai inoti kushaikwa kwemari kwatowedzera kudarika zvaiitika vaMugabe vari panyanga. Mukuzeya nyaya iyi, Ray Choto weStudio 7 aita hurukuro nenhengo yezanu PF vagadzira chirumhanzu pamwe nemutauriri weMDCT vaObed Gutu. Totanga nekunzwa kunava chirumhanzu.
VaMnangagwa vaitonga vaMugabe havasiri ivo vanga vari president. VaMnangagwa pavakapinda panyanga vakabva vataura kuti makoronyora ose zvinhu zvachinja takuchiita zvinhu zvinofarirwa noumwe noumwe munhu pano pasi. Nobva vatanga kutaura nyaya iyeyo yemari kuti kana uchinge wakabuda nemari yedu tinoita back muno muZimbabwe. So munhu mukuru anoziva kuti zvinhu zvinofamba sei pane nhauro yemari, nobva vati ndinokupai mwedzi mitatu chete ende vakati ivo ndinoziva kuti ndiani nani, ndinoziva kuti kambani ndiani nani. Zvimwe maybe muchatozoona kuti ivava navagutiwa ndo vamwe vacho veMDC vaitotora mari vachipurisa kunze, nobva vavati mwedzi mitatu ikapera mari inge yadzoka ende zvezvo hamuchaona zvichaitika.
Vagutu, muri kunzi ndimi vamwe vavanhu vakaburitsa mari zvisiri pamutemo sekutaura kuri kuita vachirumhanzu, pindurai tinzwe.
Apa ndiri kuti vachirumhanzu kungotaurawo zvambozotaura rei kuti somunhu angofarawo kuti tiri kutaurawo paredhio inodiwa navanhu vongotorekai ndihwikwe neruzhinji rwavanhu vauya navo Zimbabwe. Nyaya iripo ndeyekuti rei zvinhu zvatoshata, zvinhu zvaakutorema mari. Ndapotaura nyaya yemari, mari yaakutonetsa kuwana. One, two, mitengo yezvinhu yakwira, mabasa agara asipo, hapana chati tachinzwa chokuti tingati fekitari iyo yavhura, iyo yavhura, indasiri iyo yavhura, masekitari anga akavharwa nanhasi anga akangovharwa, zvose zvitoro zvanga zvakavharwa zvakabroka nanhasi zvakangobroka. Saka ndisingazivi kuti kana vachiti zvinhu zvichachinja, zvichachinja nei? Anesi kana vachida kuti hanzi kuda kuchaita anonzi mashura kana kuti muchirungu anonzi mamiracles, minana. Zvino hanzi minana inoitika hayo, asi haiitiki nguva dzose. Saka baba ndongona sekuti hakomrades gazira vanga vangagotiwo chii, kungotaurawo somunhu afara. Havanenge vela kosi vari kupembera kuti vakatswanya default. Zvino asi kutswanya kwacho hakubatsiri chinhu, nokuti zvangoreva izvo kuti ngoma ndiyo ndiyo vacharamba vachingokundikana nokutonga. Vachazosvika pavachati kwatiri vanhu vemDC please uyai mutibatsirewo varume madzimai.
Vachirumhanzu ndokupai mukana.
Vaguti varotaura kuti hanzi zvinozonzi rimwe gore kana rimwe zuva MDC vemutonge. Izvozvo ndo zviroto zvakagara zvataugwa navaMugabe kubvira kare kare. Hakuna opposition yakaita seMDC inozofa yakatonga nyika ino. Rachire chandidzokorere kune nyaya yetambudziko remari ravanga vachitaura iri nderokuti izvo kana as long maamericans vasingafari nezvatiri kuita ticharamba tina matambudziko saiawa anokumbirwa neMDC. Chepiri, hakuna chinhu chinonzi Lacosta kuzanu pfu zanu pfu haina Lacosta, haina chiti
yaro urubhurubhu zvezanu angu amambebe.
Chinonyanya kushamisa ndeyekuti shuwacho kana vachiti avamembeni makore akafomo MDC yava pati ina mavice president matatu, hakuna kuondomoka kunopfuura ikoko. Ende zvinotaridza kuti havana zhira yavanoti vanotevedzera. Angwa zvimapandi pandika manje manje muchazwa kuti kwava neMDC guti.
Vagutu, pindurai zviri kutaurwa navachirumhanzu.
Izvo ndozvandati zvemanyepo, nokuti kuva nemavice president matatuka hazvirevi kuti kuondomoka kwepati. Uku kuwanda kwebasa, mukaona mavice president matatu avo mumwe nemumwe une divhizheni raanobva manaro remusangano rokusimbisa musangano, zvakafanana kana nekambani kana yakura zviya zviyazvo semakuriro aita MDC. Munowedzerawo manpower chero pamanagement level. Ndinofunga munoziva kana kambani ichiexpanda business rayo even mamanagers anowedzerwa. Ndo zviri kuitwa kwemdc yatekeshera kose kose. Kwachirumhanzu iriko paguti iriko, kamrewa iriko, cholocho iriko, nadipati chirezi iriko, wange iriko, urungwe iriko, nyika yose MDC iriko, sakano kuanda kwe basa. Zoda wakuti ma management team iwe zeri, uwe ndo zakaitika. Josi ya nane sanu, wakuti tozia iwo kuti laka tanda ni savanu. Nezure kaya nda eto nguwanya, ninguwa zimba, eta indosa mzilu wa zimba, eta indosa polchi meja wa zimba, eta indosa kasukwere wa zimba, eta indosa ninguwa zimba, ndio kupararashu. Isu waka zimba kwedu ndiani.
Wachiru manzu, murukutu zingirewa mbato.
Kana munu singa teve zeri gwara, uno zimba munu sangano. Iye wakada kana mwana wako akaponewa unomshakura kana mzima wako akakureza unomuramba hizo za zimbiswa iye zino
ndio kupandiki wezano lao
iye zino MDC yaka zinga mayute baka bongomora kukute baka bazingire taka tisata kutawara zuzino taka kufaza vano medire gandhi zokele panga itaroti wakutu kuchanzi kwa kwa chiru manzo MDC hakuna kunyepa iku kuchiri chataka wona kwa chiru manzo chiri kwa MDC chipepa chataka na maziwa pamuti chamo vini kangira asa hakuna kama munu wani uwe chete
wakutu mga pindure mashoko alukawa na wachiru manzayo
ayo inyambo wachiru manzo poste patiro sangala na oriki tibeta pa mepoka wano tinakizo wane nyambo ndofuka in his other life nga wapotra ya kita komedie ni sana Chris Rock nyayeri poka kuti FDC yuwaro zizia kutiputunu mawa machuru manzo sipachaka ipo paya tiripo hapana kwa tifiri sahama mishe ni tiripo dunu rose tiripo ino samunu mkuru wano kutu ndapo wa mkana wakuta wala pa radio ndika kuti chii wano zia kuti FDC ndo tato nakatanga kuri ya mgabe 2008 muna katanga kuri wa mgabe pa election timoge nchangira 2008 kuti yana wa mgabe waka vima woka chika nchitaka zua ni 74% zua zambe itika hapana mumunu zia akakwanisa kuzika mgabe pa presidente wa election zia kwa changira.
Avo vanga vari mutauriri we MDCT va Obet Gutu vachitaura vari parunare vari kuHarare. Manzwawo zvakare kubva kunhengo yezanu PF vagadzira chirumanzu vachitaura vari parunare vari kuHarare zvakare. Tichaenderera mberi nehurukuro iyi patichakupai chirongwa cha 2 PM nhasi.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica munoaverengerwa neni Tanonoka Wande. Mushure mekurwisana kwemakore matatu, mutungamiri weIraq vaHaidar al-Abadi vakataura kuti vakasunungura matunhu ose akange achitongwa neISIS. America inofara nekutonga kwava Haidar al-Abadi. Mutauri webazi rezo kudzidzana nedzimwe nyika muAmerica, Amai Heather Nowet, vanoti America inokorokotedza vanhu vokuIraq nemauto enyika iyi akafirwa nevamwe vavo mukurwisa ISIS. Zvakataurwa nava Haidar al-Abadi zvakabudisa pachena kuti avo vevarwi vanopfurukidza mwero vakange vasara neavo vavaitonga vakange vasunungurwa kubva mukutongwa neISIS. Amai Nowet vakati kusunungurwa kweIraq hakurevi kuti kurwisana nevanopfurukidza mwero kana kuti kurwisana neISIS muIraq kwapera. Vakati America nemadzisawira ayo vari mubatanidzwa wokurwisa ISIS vacharamba vachitsigira mauto eIraq vachabatsira nezvavanofanira kuita vachivadzidzisa uye nokuvapa zvombo. Amai Nowet vanoti nyika dzese dziri mubatanidzwa wokubatsira Iraq dzinofanira kuchenjera kunyuka kwemapoka matsva anopfurukidza mwero. Mumazuva aatonga nzvimbo zhinji muIraq, ISIS yakataridza huipi hwayo kusanganisira kudimbura vanhu misoro, kurovera vanhu pamichinjikwa nokushungurudza vanhu avo vakange vavharirwa mumaguta vachishandiswa nokuvaisa pakati pavo neavo vairwisa ISIS. ISIS yakashandisa zvipatara, dzimba dzezvitendero nezvikoro senzvimbo dzokugadzira nekuchengetera zvombo zvevarwi vanopfurukidza mwero. Pamusoro pevanhu vakaurawa nekukuvadzwa, ISIS yakakonzera kuti vazhinji vatize misha yavo uye yakapunza zvivakwa zvizhinji. America yakabatsira nemari inoda kusvika pamabirioni maviri emadora kubatsira vanhu uye kubva muna 2014 America yakashandisawo mamirioni mazana maviri nemakumi matanhatu nemashanu emadora kubatsira kuti zvinhu zvigadzikane muIraq. America yakabatsirawo nemamirioni zana negumi nemaviri emadora kutsvaka nekubisa zvimbambaira zvakasiyiwa neISIS muIraq. Izvi zvakabatsira nekukurudzira kudzoka kumusha yavo kuIraq kwevanhu vanosvika padyo nemamirioni matatu. Amai Nowet vanoti America yakazvipira kumira pamwe chete nehurumende yeIraq nevanhu vayo kuri kubatsira kuti nyika idzokere mumaoko avo kubva kuISIS. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Maarerengerwa neni Tanonoka Wande.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Aneni muchirongwa chanhasi ndini Evans Zininga. Musangano weZimbabwe Football Association ZIFA wekupera kwegore wakaitwa nezuro mangwanani wakagumira panzira pasina chakasimba chakakurukurwa. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Musangano uyu wagumira munzira pasina chine musoro chakurukurwa mushure mekunge nhengo dzeZIFA Council dzati idzo hadzina kupiwa nguva yakakwana yekunyatsoongorora nyaya dzanga dzichifanira kukurukurwa nezvadzo pamusangano uyu. ZIFA Council ndiyo komiti yepamusorosoro yenhabvu muZimbabwe inosarudza vatungamiri venhabvu veZIFA Board. Gwaro rabva kune mutauriri weZIFA vatoli Sani Gwesela rinoti veZIFA Council vabvumirana kuti musangano uyu umbominiswa uyezve wave kuzoitwa muna kukadzi gore rinouya. Dzimwe dzenyaya dzangaifanira kukurukurwa nezvadzo dzinosanganisira sarudzo dziri kufanira kuitwa dzemapazi ese ari pasi peZIFA kusanganisira Premier Soccer League, bumbiro remitemo resangano iri pamwe chete nemamiriro enyaya dzemari. Mumusangano wagumira munzira uyu veZIFA vazivisa kuti vari kutora matanho kune vatungamiri vakasiya basa pakapinda komiti yavaPhilip Chiyangwa kuti vagadzirise nezvechikwereti chinosvika icho mamiriyoni manomwe emadhora icho vanoti chakauya zvisina tsarukano. Nguva yavaChiyangwa semutungamiri weZIFA iri kusvikawo kumagumo muna kurume asi ivo vakabuda pachena kare kuti vachange vachimira zvekare musarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariat.
Mumwe mufundisi weRoman Catholic Church anoti hapana chakaipa pane zvakataurwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti hurumende yavo haicharemekedza kodzero dzemunhu wese uye kuti kodzero dzengochani dziri muZimbabwe dzicharemekedzwawo. Father William Gori vati mitemo yenyika inofanirwa kuchengetedzwa sezviri mubumbiro remitemo yenyika.
Mutungamiriri wenyika anoenderana nezvinosungwa nebumbiro remutemo, zvokuti hapana munhu anofanirwa kusarudzwa pamusana pechikonzero chipi kubatana pamwe chete nevamwe mukati menyika kushandira nyika kana kuwanawo zvibatsiro zvaanofanirwa kuwana kubva kunyika yedu. Vanhu vechingochani vanga vachifanotongwa vasati vasvika kudare, kana kutongwa nemhomho dzevanhu, kana kutopuwa chirango nevanhu vasati vasvika ikoko. Saka kana vamunangagwa vaakuti vachazvimisirawo kuchengetedza kodzero dzengochani, ndofunga tingati ivava vari mumhuri medu vanga vachitadza kuwanawo kodzero dzavo vanofanira kunge vane mufaro mukuru, uye zvinoratidza kuti constitution yedu, bumbiro remutemo wedu, rinopa dziviriro nekodzero dzake kumwana ari wega anenge ari sora cheZimbabwe. Ndiwo maonero angu.
Makereke mazhinji vane kusafara maererano nekurarama kwerudzi urwu rwavamwe vatinogara tinavo mukurarama kwedu uku. Munoonawo sekuti zvingave neshanduko yakanyanya here mukugarisana kwedu mumaraini nehama dzedu idzi kuburikidza mashoko emukuru wenyika vakataurai?
Ndofunga chaikanganiswa navamugabe chimwe ndechekuti vaisanganisa zvinodzidziswa nemakereke nezvinosungwa nemutemo wenyika. Pane zvinhu zviri ipapo. Kereke rega rega rakasununguka kutsanangura nekudzidzisa Bhaibheri maererano nechitendero chavo nezvavakatambidzwawo nevakuru vavo. Izvozvo hazvinei nezvinotemwa mumutemo wenyika. Kana tapa mberi pemutemo wenyika tese tiri vana venyika imwe chete, kana kuti varanda venyika imwe chete, kana kuti vagari vemunyika imwe chete kugamuchirwa.
Vamunangagwa vakataura ivo kuti vachava mutungamiriri wenyika yose, vasingasarudzi kuti iwe uri webato ripi, uri wezanu here, uri wendanga here, uri weMDC here, uri wechakadzodini. Vakati munhu wose ndichange ndiri mutungamiriri wenyika yose. Zvinorevei izvi?
Manzwisisire angu inini anoti kana waitwa mutungamiriri wenyika, kana wagamuchira basa remutungamiriri wenyika, unenge wava mutungamiriri wemunhu wese ari munyika imamo, kunyange vaya vanga vachirwisana newe kuti vaitwe vatungamiriri wenyika.
Mashoko enyu sababa vezvomweya kumhuri yeZimbabwe.
Ndiri kunzwa kunyunyuta kuri kuita vanhu vakawanda pamusoro pekuti vamunangagwa, sezvo vanga vari ruoko rweruboshwe rwamugabe kwemakore ese aya, vangazova munhu mutsva here? Ini ndinofunga kuti munhu anogona kushandura pfungwa nekushandura mwoyo. Isusu vanhu vemakereke zuva rega rega tinovavarira kuti dai vanhu vava nemwoyo mitsva, vava nepfungwa itsva. Saka vamunangagwa vanokwanisa kuona mwoyo mutsva nepfungwa itsva. Dai vava nemwoyo mutsva nepfungwa itsva inokurudzira kuchengetedza zviri mubumbiro reconstitution yedu, inobata munhu wese ari muZimbabwe semwana wavo kuita semhandu. Saka ndiroti ngatishandei nawo, ngativapei mukana wokuti shanduko yavo ikwanise kuva muzviito. Ndiwo mashoko angu ekupedzisira kuvanhu veZimbabwe.
Avo vanga vari Father William Gore vachitaura vari kuBaltimore kuno kuAmerica.
Upenyu hwedu huri mumaoko ake Jehovha Samasimba. Upenyu hwedu huri mumaoko ake Jehovha Samasimba.
Kanonakidza zvikuru Jehovha makanaka mumhanzi waMechanic Man Yeruke, uchiuya kwamuri mangwanani esvondo kudai uchibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Veruzhinji vanoti hapana chine kumeso chakabuda mumusangano wekongresi yezanu PF yeChimbi Chimbi wakaitwa nemusi wechishanu muHarare. Dzimwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti dziri kushushikana nekuzara kwaita mauto muhurumende pamwe nemubato rezanu PF. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange munesu zvakare masikati anhasi na2pm apo tichange tichikuudza izve zviri kuitika muZimbabwe. Tinodawo kuziva kuti muri kuteerera here kuzvirongwa zvedu zvitsva zva6am na2pm. Tizivisei nekutitumira tsambambozha. Tsambambozha yedu inoti studio7@voanews.com. kune avo vasina kunzwa chirongwa chino kubva pachatanga munokwanisa kuchinzwa pa website yedu www.voashona.com anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Evans Zininga ndiri mu Washington DC.